Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 3/2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatenda ibiti vanoti nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika.
Kubika tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva aisikubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato rezanu PF musarudzo dza 2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato remDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko kati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane mwedzi wesarudzo iyoyo. Nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. Vamugabe wakaitwa sworn in musi wa 12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asi tapuwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti tosheya masiti nokuti pane mamwe mapati ekuti nyange vakakwikwidza havahwine kuita mamwe mapati ekuti vakakwikwidza vanohwina saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndivo vanofanira kufilda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu, tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika. Tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatoda kuita iyi yekuwaka nematanzwa emapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudya kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda kuGambia musi wa 19 June kunoita kunotarisa nekuongorora kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuitira kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajuya election muna 2018 saka tiri kutogara tazvigadzirira izvozvo.
Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato remDCT nePeople's Democratic Party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti muzvare Yvonne Musarurwa, vatungamirai Madzokere uye vaLast Maingehama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya kodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa here kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoo zvake anenge ari kunze kwehusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muhusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndoo nzira dzavaroda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari muhusungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo. Hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira tsarudzo dzacho vezeki havasati vaona mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti Auditor General amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai biti.
because you know placing quite efficient in Uchikisa, you can get a passport within a day. You can get you to Kanawene Charasika, Kanawene Mariako $10 because of this commodification of services, because my departments are Akwa na Mari. And the Majuku got Goreria Nekuf, Nikuf, I know Badronek Nehurme, the Minister of Finance, Nepain, Nikuf, but Tobayam did I, Badara Nikuf, my 10 million Aivamu account yake, Zijuku. So, in other words, ZANU-PF ili kutembera kuchoro kwa kumbudele mtemo redu na kuli zimari zizi doo zimari zavaru kushandisa kujira. So the commodification of public service in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state doo zirugiti guys.
Asi izo marizi pana anozoona ere kuti dziri kufamba sei?
Hapana anozoona unless matter forensic, a special forensic audit. Mugora 2012 takaita a special forensic audit ku GMP, because GMP ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatengwa nehurumende pati account. When we did that audit yakaitwa through Maichiri, the auditor general, we find out kuti wage bill ye GMP per year was $10 million. We found out kuti GMP had three different set of management accounts. They couldn't even keep my book. So mune umori muma organizations are kutender wani kuti the sender is not holding. Vamgabe yango a figurehead president. Ana grip munyika because mkwe guru wakwe gura. And that's the problem in our country.
Asi dare paraminda rikwani sere kuti nyaya dzidzi zeiwe kana pachitwa award.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndo paita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde so that we the country can be changed.
Ko izvozvo zvinenge zvichiburitswa naMaichiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa nekuti vane makore akawanda ka vachiti mune uoro uri kuitika mumapazi ehurumende.
Maichiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She is an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yake kuti pana apa panhu apa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, Tovaita say, regrettably, Parliament is not playing its role. Regrettably, civil society is not playing its role. And one of the things, you know, some Zimbabwe, I'm not reading culture. So, Vashoma Nene, Vanove Renga, Zuma report, Zunobuda Namai Chiri. But if you were to take time, which is Verenga, Mune Humori Unochkisa, Humori Wema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Twiite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Kubika tinorarama nokubata matemba, saka matemba acho zvimwe nguva haisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba asi kubatika sezvaanga achiita mazuva akape magore akapera aya.
Inyaya yekuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhota awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya sevanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo, saka na National Park vanga vachizvifambisa vachibvunza vachitarisa mabhoti yokuona kuti matemba vangaderedza sei, nekubvunza kuti mabhoti akawandisa toderedza mabhoti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nekuti anenge akubatika zviri nani kudarika paya pavataipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara wese, munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Havangashaiti varipo, vane mabhodhi asina kurejestwa, vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iye unoshandisa ake ibhoti rine permission here kupinda mvura sama boti ariko
saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani
tanga 3316 asiye vamwe vakashaika
saka masara muri vangani
akasara 311
vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere
vakashaika nokurwara havo
munoita mari yakawanda zvakadii kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho
mari yakawanda hazvina hapana taati mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wokwana kuita 1500 mwedzi wese saka chinhu chiri kunoitwa manje madhizeri toita zvokukwereta ndeni maketi yokutengesa matemba hatina saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu saka ndizvo zviri kutinetsa so takuda kuti tiswage tione kuti tingaonewo maketi yokutengesa matemba here saka matemba arikutenga ne $3 vamwe vanotenga ne $4 saka isu takatichida kuti titengese nema $6 ndokuti tiwane tiporarama kuri nani
$3 yamurikutaura iri rinenge riri sagi here kana kuti
aiwa $3 per kg saka rakuita $90 saka unenge usina profit ipapo nokuti dhizeri riri kudhura saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kuderedza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba
ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho
iye zvino hakuna vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vane malaisensi okutengeswa kumashopu mahombe
matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare
aiwa handisi tinoomesa saka tikaisa salt then to makuseni toenda toya then tomananika pamarex anooma ipapo pamarex tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right
vamoses nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 pashort wave iko zvino tochienda kuna mavelas muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai
ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu ini ndini marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti amaitt regai timboenda kuna maititi tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu
tinotenda
zita iri rekunzi maititi rakabva kupi munonzani zita rekuberekwa
Zvichave kunzi maititi iri ndinotonzi maititi ndinomwana anonzi chanatswa asi rekuberekwa rinonzi felista murata
makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo
zvemitambo izvi ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera ndakangofunga kuti rega ndimboita chiskiti ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajokes saka nekufamba kwenguva vanhu vakatanga kuti majokes ako aunoita how about ukambotraya kumboita kanina zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming ndopandakabva ndangozvitanga
pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika munhu angararamiri
inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo ndakatoona kuti zvayakachoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi iam just travelling all over nditori netrip izvozvi iam going to Germany next week saka ndaona kuti kwandiri hangu zvandiitisa breakthrough yezvi ndangoti inga mwari akanaka
mukuti imi muri kuenda pagermany apa mune muri kufambirei amaititi
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandakakokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matishirts, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya, I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndichisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality, the real truth, because I'm having a reality show soon. Yande ichitaura zveupenyu zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndirikubata kunyanyanyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriages aya nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndirikuona kuti divorce rate ongoti munyika yedu iyi ari kukwira, zvekuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa, nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox senior down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru, nekuti I've been married for quite a long time. Zvekuti mamwe masikita andotoita it's part of my life, but I've learned to be strong. Nechokuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems, zvese zvinobva zvanika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTechmine uri kuBulawayo, apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe wevashandi vepamugodhi uyu, vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakatoafecta kana tigasiyawo, vamwe vakatenda kuchipatara. Nemamwe madzimaiwo, pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematigasi kero. Vangosvika pamba pako vakaona dhoro rakavhurika kunangokanda ipo pamukuva iyi. Ura apa mamwe ne vana, saka vazhinji vakafika nematigas. Vazhinji vakatorohwa, vakatokuvara chekucheko nemapurisa zvisingaiti. Nechokonesti, vakauya support unit yakazara rori kesi. Dzauya fika maisa vanhu skin kombeni momoya vanhu vakamanya, vamwe vakauva futi. Zvakadaro kuti vatikese tikarara musango nevana, hapana kana akatombogara mudzimba musini. Tavata musango tisi, nekuti mukomboni mamusina chagari. China ndopazvakazofuma zvizhinji, aiwa. Vese macontractors ose muye musarimbi zvinhu mahadhieti mahovhoros magambutsu zvese zvavanga vakapiwa nemaita uye usarendi kunzi basa rapera. Vanhu vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarendi nobva vakuja tipa maridzi edu, aregai tisarendi nekuti tikapikisa futi takusva kurohwa. vatikani vesarenda nezuro nhasi futi takunzwa zvinhu mira yekusarenda tozoona nemandi saka tataziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kwezvino mapermanent inini zvangu handachigara kwamaini asi kuti ndiri mushandi wuti tinoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pamhirizhonga iyoyi
ndatonzwawo information iyo nhasi ichinzi pane vamwe vakasungwa so far vatoriko zviri kuchitongisa vakatosungwa kubva musechiep vamwe ariko nhasi anisozata vachabudisa usi tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa tasingatombozvizivi nekuti pasedi pavakatisiisa tasingatarisiri ipapo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzirwa mukwangwani kwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
chipiri paivasei vakatanga vari anyasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nekuzodini takazoona pauya nemota yekutanga yakaya nemasakotiniti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya yatokwira makati obviti zvorovira tikanzwati ratozouya futi zvimota zihombechero zvid zvirori isusi taratonzwa kudhara zvinhu pane masakotiniti anzi ari kuuya afana sikahundred then masoja ari kunzi 30 akunzivesa vangachiya so far vekanga achinzi ari 130 rori payakasika mukomboni for sure yakasika yakazara ende ichitazigurembira vakazara hapana kana munhu akasaramo musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwa vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire
chakaitika inyaya yenzara baba nokuti 3 months hazvingaita zvokuti ndikudzei pei yatinohora but dei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji tinetoloja landlord kwanenge achida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wacho nenei ndakatarisira mari iyeyo apo makuzi 3 months ndisina kana kuhora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana kumbotichokai rini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini tichigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu ndisinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo acho nemadhorera hunoita zvakaoma zvakazvita kuti madzimai arwadzii akati no varomedu vari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasina hapo zvepolisi mukati nokuti ivo tasina sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuza kudanirai polisi saka tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei nepinda rini tichangonzwa naivo
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetechmine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo
tinonengereka nyika pachindofamba mai wendenda tinogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichati tichibau kana chendiva makumbo kunge danda ndingamuendesa kunyika kurende kwatinofara ndichitambarire
nako kambo nzwisa chete chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inavo zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde zanupf musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Amina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soko izika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo ukuthiya leli bandla lixega.
Bathi okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa ezamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane ngamanye ama-association kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba lenhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Ukuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho Ndebele wenhlanganiso yeNkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuthiyele libandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili, elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa, lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Akula kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mfundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba kulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Kuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhukela khuluma laye yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale nga i-action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukudissolve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana nabo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni obekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le yikho esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxa bengabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abebengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. akusiko qiniso ngoba ungabuza umbuzo onjalo kufanele ukuze leHarare ukuze leManikaleni kodwa ke akusiko qiniso lokho okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho balithina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asizivumeli yikho sithe amagroup omabili ngahlangana kubunjwe into eyabantu bonke abakhona kuyatshengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo, ngumnumzana Sam Siphephankomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusemi njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi okwenzakala ngale I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo esizibona kuma-internet and so forth so nabomzwangethu so I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula, afika adlula ama-elections. Democratically yonke into ihamba ngendlela eyahamba ngayo of which I accepted ama-results. Aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngale yes I we have rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yikubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
Look, we have always sisebenza neqembu lapha ngkhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year siyazi ubana kuzokuba khona izigaba kuzofika abantu kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo. Umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Hello ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSympathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxele siphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwaze kwathekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephezulu abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe umntwana sekhole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana nalo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani ngumntwana onjani njalo kuyini okwenzakala?
USympathy Sibanda yinkazana eyazalwa mhlaka-13 Zibandlela 2008. kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe unokuthula Juma waphuzi ukubeletha umntwana waba lesifo esifanekiswa abaziza ijondisi. Wayelatshwa umntwana yelo jondisi, kodwa uthe uphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage, ngasithi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo. Lokho kwenza ukuthi umntwana ehluleke ukuthi azincedise, umntwana ayehluke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga eziyisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana akadlali njengabanye abantwana, umntwana akayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha, batholakala ukuthi umntwana unaleyo na-brain damage naleyo emitho. So ngikhuluma kanje isimpathi ukuhamba kagwanisi ukuzenzela into eziningi izilula phandle kagwanisi. Abantu babona umama uNicky Brown esedlula imota bambiza bathi, mama njengoba wena uwumuntu omhlophe ulithiwa besela isele amanye amakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo. UNicky Brown yikho lapho abuya khona koBulawayo wabe esethenga le yena leyo i-wheelchair saka 25 ne-Africa Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT ngoba into ebese ngikhohlwe ukuthi yikho yikuthi uThalimana e-province ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Moyo abambiza bedingi yemnyama kumbe Black Dog ngesilungu wayekhona nabanye labasekezathi abaku-MDCT abekhona kunikeza and bakwazi ukujabula okukhulu.
Alo-ke umnumzana Swithan Ntshirodza, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowenu.
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje ngisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani ngakuwe rafu?
Hayi, siyaphila eMelika, kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqhanda qhanda. Kuyachisa-chisa kodwa hayi kukhanya kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo ngoba abantu asikeke sithi bavunile, ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sele umuntu akavuni inqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi, kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10 kodwa kulezi nsuku abantu badlalela phakathi ngaphakathi. Ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika bebhukubo-August. After August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona ngobuya bengaseka sikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimaletwa i-small grain inyawuthi hayi la abathole kahle. Abalima ubomvu hayi kabaphumanga kahle kangako, but singathi njengokukhuluma kwamuntu ukufika ngo-August abantu bayabezamazama ukudla, but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-RX basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebona ukuthi abantu bavuna okungakanani, but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa, imvubu ziyafa, inhlazi ziyafa. So ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthi ithi lingaswela emasimini likhangele izifuyo, lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi, manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kusekuthifa lemvubu panje inkomo ziyafa lazo. So impilo yabantu izaba nzima Nkomo.
Zibulawa yini imvubu inhlazi okhuluma ngazo le nkomo?
ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu beveterinary labantu beminister of health the council the national parks the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi umkhuhlane bani ukuthi kokuthi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge minister of health veterinary services national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvikelwa kangaka of course sekuzanyiwe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafileyo ngobo chief sabangazi ngenyanga eziphelileyo kodwa hayi kukhanya ngoba iministry yathe aba-symptoms bakhuluma labantu la izakhamizi ukuthi hayi umuntu angavanje babekwazi ukuthi bagijima ezibhedleleni kodwa hayi kukhanya kuyasetshenzeka sibini ukuthi hayi abantu ndiyanolonga kurisk ekade sikanye lesi
babedleni abantu labo thi bafa
babedla imvubu zankulu hati ikakashi yemvubu zankulu zazisifa emanzini so abantu babezidobhele emanzini bona besenza imikhwapha abanye besefeke emafrijini abanye besenzayo bengakwazi ukuthi imvubu zankulu zibulawa yikwini
sibuyele emasimini lapha wena njengomkomke kuyini okutholileyo uthole okunganani
umbuzo lo mkomo uzima yesintu kodwa hayi ngathi hayi yuvunile mntakamhamba okulotshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuti hayi inyawuti hayi layo sibili umumbu mbona umumbu wami hawuthi ngazuza amasaka akwana 20 kuyabe kunzima but inyawuti ngathi ngivunile sibili okuzwayo
likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo
ya bona njengokuhlala zethu sike zahlangana labasobhuku labo sasivumelana ukuthi mhla ka-1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa kukhanya bona abaqeda intambo osobhuku bakukona ama-villagete abakhulu bakhona ngabangaqedi ukuvuna kwankona so usho ukuthi sesizahlala phansi kusasa sibonisane ukuthi maybe sinika elinye iviki wezotoko omuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini
hhayi siyabonga mukomke bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo
hayi lami kuyabongeka khonoko
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa Gweru okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yebo baba kandi ngiyabonga lapha ukhuluma losobhuku Nketa elowa Gweru phansi kukamlisa usikhombile ngaphansi kwendlini isogwayo
ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo
sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko uhulumende siwasibumbela iministry yezamasiko soiyaqalisile ukusebenza enyaka iqalisa ukuwenza imbuthano yokuqala sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall insukamini chiefs hall yaba i-chiefs hall yendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief sogwala uchief bunina mkoba uchief gambiza lo-chief chundura sesiyanqita abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu esizalwanayo sakulezi zindawo engizizalileyo sizotshengisa amasiko ethu ngoba ilowa Gweru yi-migrant inabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizotshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni awesishoneni awesizwe sikamambo lazo zonke izizwe ezinele kulezo labakhona bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilowa Gweru Heritage and Development Association sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center sesidinga ukuncediswa
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani.
Konke lokho kubalulekile, kuyabe kusenzakala, kuyabe kugidwa, kudliwa inyama, kutshengiswa amasiko, isiko lesintu, ukuthi kwakuthiwa intombi yesintwini ivunule, yayivunula njani. Ijaha lesintu kuthiwa livunule, lalivunula njani. Isintu sesiNdebeleni, isintu sesiShoneni, babevunule ngokuthiyana lezo zigaba ngokuthiyana kwabo. Okunye okuzabe kusenzakala, abantu bazakuza imbali yezindawo ezinjengabo esukamini ruyi, ukuthi yayiqakatheke kangakanani isukamini ruyi. Ibutho lenkosi elaliseyisukamini laliqakatheke kangakanani esizweni samthwakazi. Abafisa ukwazi ngababuye bazivela, abanye iqiniso kabalazi. Inkosi yeBhewula bathi yanyamalala ngamanga, bababuye mhlalokho bazezizweni kwenzakalani ngolwebhewula, kwenzakalani ngomango, umambo wayephila njani bezizekazilinda.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, ngiyavalelisa kambi, ngivalelisa ngenxusa uzulu wonke, ikakhulu bona abantwana beliwagwele abakhatshana abasemazweni. Cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isandla yabo, abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo. Sabajoyinane leliwagwele Heritage Association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu yeliwagwele, zulu elinyama linababalandeli. Siyalicela lonke labangena amachesi ifestival lisiko buyani iyabe ikhona indawo yethu. Sinisa wonke umuntu bazi sizovusela isiko lethu. Isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyancusa, siyancusa abantu beliwagwele ngokwenu lokhu. Ubambeni ngezandla zonke, ngiyabonga yini okantetha khonapha ngisezisa lasemkhaya emsukamini.
Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelowa gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi, ngiyabonga lokhu kunjena phakathi kohlelo lwenu. namhlanje.
Inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
I-statistics esikhona elizweni ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama research akhona ayenziweyo lapheba and asihamba xoxisana labo baba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayakuveza ukuthi bakhona ababa labo abahlukuluzwayo endaweni ezinene ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba baningi bayasaba lokukhuluma kumedia yika emapholiseni kubukubuya bezoncediswa entweni zenzenge-counseling bayesaba ukubuya bezozela endaweni ezininga zona lezo. Kodwa bakhona abafana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona baba baningi okwenzakalayo kibo khona lokho, kodwa kunzima ukuthi bebuye bezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangela ngayo. Kunxa mhlawumbe usutshaywe ngowesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga, so kuyabe sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ngani ngasebantu nganawosomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wayahlukuluzwa ngendlela eziningi ezijiyeneyo ohlanisuthaywa ukuthethiswa lapho konke okuningi okujiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo, liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabe kutshengisa especially laba abechayiwe babe kutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhonokhana. Abanye babe nazo amameseji babhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hayi mina ngingahlukuluzwa ngaleyo ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Sekusala laba abalutshwana mhlawumbe sake sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani sefuna layo kungani layo yahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka fos abantu abanjalo ukuthi hayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo, otherwise lokho zena inkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe, aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba labanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi lezi nkulumo ulabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu ijonge obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufana nayo kube lesikhathi sokuthi kukhulunyisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulunyisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama, asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efana nayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube lokuthula ezimulini izimuli zibe yimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa ntalo elokhu zena isigaba sezimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender, Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sesithuba lasesihlanganisa khona abomama labo baba basesikhathi abafana lamankazana. Kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala oselilele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni, obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okutshiyeneyo. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega.
lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodwe kamhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.